manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi kuri musi wechishanu ndira 21, 2022. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bato reMDCT rinotsemuka pamberi pesarudzo dziri kuda kuitwa muna kurume.
Kuona kuti zvinhu zvese zviri kuitwa murunyararo, zvinhu zvese zviri kuitwa nenzira dzinotarisirwa nevanhu, kuyenge uchitarisira zviso zvevanhu vari kuvhota, zvinotaridza kuti vanhu vari kuvhota vakasununguka, hapana kuchingidzirwa. Sezvagara zvichingoitika musangano weZANUPF, kuti musangano weZANUPF, musangano wegutsa ruzhinji, musangano unoita zvinhu zvavo murunyararo.
ZANUPF inopeta sarudzo dzayo dzekutsvaga vachamirira bato iri musarudzo dzichaitwa muna kurume. Zvikwata zvenhabvu yepamusoro munyika zvopinda pamaket yekutsvaga vamwe vatambi vatsva vezvikwata izvi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Muzvare Tokozani Kupe, avo vanga vari mutevedzeri womutungamiri weMDCT vaDouglas Monzora vazivisa nhasi kuti bato ravo ratsemuka nepakati vachipomera vaMonzora mhosva yekutyora bumbiro remitemo yebato iri. Mutori wedu wenhau Frank Chikore anotipa nyaya inotevera.
Muzvare Kupe, avo vakambomiswa basa navaMonzora kuti vaferefetwe pamhosva dzavari kupomerwa, vaudza vatori venhau paMzilikazi Home guta reBulawayo kuti ndivo vave mutungamiriri webato rinopikisa muparamende sezvo vaMonzora vakazvidzinga voga mubato mushure mekunyorera kwavakaita komishen inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission vachiti sebato vachapinda musarudzo dzemabi elections vachishandisa zita rekuti MDC Alliance iro riri kushandiswa navaNelson Chamisa.
Monzora aumba umwe mubatanidzwa mucha nevanhu vakaita saLucia Mativenga wePDP iyo yaive muPeople's Rainbow Coalition yavaitungamirirwa nevaimbo vamutevedzeri vemutungamiriri wenyika amai Joyce Mujuru naShupikai Mandaza weMDCN ane chinzvimbo chisingazivikanwe pamwe nevamwe. Iri ibato idzva rakasiyana neredu. Pamusoro peizvi Monzora akatozivisa VEC kuti achapinda musarudzo dziri kuuya dzemabi elections achishandisa zita rekuti MDC Alliance. Nekuita uku Monzora akazvidzinga ega mumusangano nokuti bumbiro redu rinoti kana munhu akatsigira rimwe bato risiri MDCT munhu anenge atozvidzinga ega pasina mibvunzo.
A political party other than the MDCT. Termination of membership in these circumstances is automatic.
Muzvare Kupe, vati vaMonzora vasi kutevedzera bumbiro remitemo kubva pakati kwaCongress yeChimbi Chimbi yekutsvaga munhu anotsivira vaimbo vemutungamiri webato iri mushakabvuva Morgan Tsvangirai. Muzvare Kupe, vati Congress iyi yakaitwa pashandiswa mhirizhonga uye yakanga ine vanhu vashomanana kudarika zvinotarisirwa mubumbiro ravo remitemo, saka nokudaro havacherechedzi kusarudzwa kwavaMonzora. Vatiwo Congress yeMDCT iyo iri kutarisirwa kuitwa musi wakurume 5 gore rino iri kurongwa zviri kunze kwemutemo vachiti vanhu vakawanda vari kubviswa muzvigaro zvavo navaMonzora. Vatiwo vaMonzora havasi kutevedzera zviri mubumbiro remitemo pakuumba makomiti ebato ravo pamberi peCongress iyi sezvinodiwa nebumbiro remitemo yebato ravo. Muzvare Kupe, vatiwo izvi zvave kureva kuti pave nemaMDCT maviri.
Tinozivisa zviri pamutemo kuti bato removement for democratic change Tsvangirai rakatsemuka uye kwava nemaMDCT maviri, rimwe racho richange richitungamirirwa neni wenyu Dr. Tokozani Kupe, avo vanova zvakare mukuru webato rinopikisa muparamende.
Who is also leader of the opposition in the National Assembly.
Asimtaro MDCT va witness Duve vati zvataurwa namuzvare Kupe ndezve mugodzi Matsuro sezvo muzvare Kupe vakambomiswa basa.
Vangotaura fungwa dzavo senhengo yebato. Zvinobvumidzwa kuti utaure fungwa dzako asi chatisingatenderi ndezvekuti zvizobuda sekuti ya position kana kuti chimiro chemunhu wese. Pa constitution yedu hapana pekuti nhengo inosimuka ichitaura kuti kwane split. Saka ameno kuti vakamira pai vachitaura izvozvo vari vanozvitivo vari kutevedzera zve constitution asi hapana pamasimba avo semutevedzeri womutungamiriri webato pavanobvumidzwa kutaura mashoko iwawo. Isusu tinongoona kuti munhu agara akusada zvake zvese zvine zvekuita neMDCT vanga vambomiswa basa na nemutungamiriri webato vamonzora zvichiri burikidza neresolution yangaitwa nestanding committee National Council.
Vadhuve vacho kubva pakaitwa Congress yavo yechimbi chimbi muna zvita 2020 muzvare Kupe havana kumbobvira vashandira bato uye danho ravatora raratidza kuti havachadi zvomusangano wavo saka nokudaro vazvidzinga vega mubato. Nyanzvi munyadzi dzezvematongerwo enyika varashuti mukundu vati hapana chinoshamisa pakutsemuka kwaita bato iri nepakati vachiti simba rehove riri mumvura kwete kumatare ayo akapa bato iri masimba zvichitevera mutongo weSupreme Court uyo wakati vaNelson Chamisa vakanga vasina kusadzwa zviri pachena kuti vatsive vatsvangirai.
Kunongoratidza kuti imba yanga yakavakirwa pajecha ende zvino mvura yauya yakukurwa. Vavira ava vakasangana kwete nekuti vaive nechavaida kuti chinyasobuda pane zvematongerwo enyika muZimbabwe asi vakasangana nekuti pane zvavanga vavimbiswa zvaisanganisira kuwana mari dzinopiwa mapato anenge akwanisa kupinda muparamende zvinosanganisa kuwano mumidzi yose zvavese maofisi nezvimwe zvavakatora. Hapana hurongwa chaihwo hwakange huripo kana kuti hwatingati hwakaburitswa navamonzora naamai Kupe hunoratidza kuti vane chinangwa chekupikisa bato reZANU-PF.
Dzimwe nyanzvi dzezvematongerwo enyika dzatataura nadzo dzati zvataurwa namuzvare Kupe zvinogona kuita kuti vamonzora vadzingwe muparamende namuzvare Kupe asi dzimwe nyanzvi dzati izvi zvinogona kunetsa sezvo tsamba dzekudzinga vanhu vari muparamende dzichinyorwa nemunyori mukuru webato iri amai Paulina Mpariwa avo vanonzi vari kutsigira vamonzora. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Frank Chikowore.
ZANU-PF yaita sarudzo dzayo nhasi dzekutsvaga vanhu vachamirira bato iri musarudzo dzemakanzura pamwe nenhengo dzeparamende dzichaitwa muna Kurume. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Kororo yataita yaratidza kuti vanhu vakawanda vabuda zvine musinde munzvimbo dzakaita seAirport, Mufakose nedzimwe. Kuvhota kwanonoka kutanga mune dzimwe nzvimbo uyewo kune dzimwe nzvimbo dzakaita seChinoi Primary. Pamboita mhirizhonga mushure mokunge vanhu vatadza kuwirirana negwaro revavhoti range richishandiswa. Vachitaura mushure mokuvhota parutendo hall kumufakose amai Maria Sikamono Matibiri avo vari kukwikwidza pachinzvimbo chakanzura weward 35 vati sarudzo dzafamba zvakanaka uye vanotarisira kukunda.
Tatanga kuvhota nafast 10 kuvhota kwatikuita tikuvhota district basic yakazara pa-E1 imufakose 1B riri kuseri kumufakose 1A hapana hapo hoho iripo tikuona kunge tikufamba hangu zvakanaka so far so good.
Vachitaura mushure mekutenderera nzvimbo dzekuvhotera dzakawanda muHarare imwe nengo muchikamu chevechidiki muZANU-PF vaPeter Matangi vaudza Studio 7 kuti sarudzo dzafamba zvakanaka.
Tirikuona kuti zvinhu zvese zviri kuitwa muRunyararo zvinhu zvese zviri kuitwa nenzira dzotarisirwa nevanhu kuyengotarisa zviso zvavanhu vari kuvhota zvinoratidza kuti vanhu vari kuvhota vakasununguka hapana kuchingidzirwa sezvagara zvichingoitika musangano weZANU-PF kuti musangano weZANU-PF musangano wegutsa ruzhinji musangano unoita zvinhu zvavo muRunyararo. Saka tirikuona tirikunokuepoepi vanhu vari kuuya neuwandu hwavo hwese vabuda mudzimba zvokuti tinoita kunge sarudzo dzegeneral election.
Izvi zvatsinirwa navaOliver Mandipaka avo vange vachitungamira kuvhota kwange kuchiitwa kuAirport.
Pari zvino vakwanisa kuchitumira vanafatana namai vakomana nevasikana vatinovhota. kuvotesa mapolisi neimwe election material yoda kushandiswa zvava kumapolisi center saka kuvota patanga muHarare so far zvifamba zvakanaka kumapolisi center.
Bulawayo mutauri wezanu PF mudunhu iri vaachichiponda vati sarudzo dzafamba zvakanaka uye vanoti vachakunda nevachakundwa vanofanira kushanda vese kuti bato rikunde musarudzo dzakurume.
And conducted in a calm and disciplined atmosphere that is characteristic with ZANU-PF as a whole, as well as ZANU-PF Kaloya province. A primary election is based in an internal process which is merely carried out as and when necessary. There are no winners or losers. The only outcome is as strong as ZANU-PF.
Sarudzo dzatanga zvakanaka mubato rese rezanupf kusanganisira muBulawayo. Idzi sarudzo dzinoita mubato uye hapana munhu anonzi akundwa. Musarudzo idzi tinosimbisa musangano. Tinoziva kuti pane vamwe vasina kufara nhasi asi vazvibata uye tinovati.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vaGibson nyika dzino vaudza Studio 7 kuti kubuda kwaita vanhu vakawanda munongedzo wekuti bato rezanupf richakunda musarudzo dzakurume.
Uyu munongedzo chekutanga uri kuburiswa nemusangano wezanupf kuti vane simba rekukokera vanhu vazhinji kumusangano wavo. Zvechipiri, kana tiri mumutambo wemaelections vanhu havakampeni kuti vajikiriwe, vanokampena kuti vahwine. Saka uyu munongedzo wekuti March 26 musangano uchahwina zvekare sarudzo dza2023 musangano unowu.
Asi vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vakazvimirira vaCedric Muradzikwa vanoti izvi zvagara zvichiitika asi bato richizokundwa parinokwikwidzwa nemamwe mapato.
Tinofanira kuti chinzwisiswe nevanhu vezimbabwe ndechekuti akasike kutanga vanhu vachibuda kuzanupf vachiita maelections avo angava maprimary elections kwavo vanobuda zvisingaiti asi hazvirevi kuti ndokukunda musarudzo kana makwikwi emaelections atakatasana nawo. Saka ndichadzokorodza kuti kubuda hazvinotanga gore ra2022 makore ese aya vaisingobuda nohwandu.
Pataenda pamhepo murongi wemisangano muzanupf vamike bima vangava vakiita musangano nevatori venhau wekuzivisa kuti sarudzo dzafamba sei munyika yese. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Dzimwe nhengo dzakabva kupeople's democratic party dziri muMDC alliance idzo dzakadzingwa muparamende neMDCT asi dzikanzi nedare resupreme court kudzinga kwadzo hakusi pamutemo. Dzinoti zvigaro zvadzo zviri kukwikwidzwa muna kurume. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 mumwe wavakadzingwava vasettlement Chikwinya vaimirira mbizo vati magwesha avo akatodzokera kumatare mushure mekunge matunhu avanomirira adomwa kuti kuchange kuchiitwa sarudzo dzemabai elections.
Asi nyaya yedu takanga taitira zvekumatare kunoti High Court iudze vamunangagwa kuti maconstituencies aya amati mimi aende kuma by election anga awiniwa ku Supreme Court. So judgment iyoyo hatisati taipiwa tombona kuipiwa vhiki inouya.
Vachikwinya vatiwo nekuda kwekuti havana ruzivo kuti zvii zvichaitika nenyaya yavo vave mushishi rekugadzirawo maby elections vachiti uyu mukana zvekare wekuti vanhu vekumbizo varatidze simba ravo nekusarudza mutungamiriri wavanoda.
Nyaya iripo apa ndeyekuti hatisi kugwisana navarukanda namai Matirenga nanamonzora ava vanongoshandiswa nezano. Chatakuda apa ende chatafarira ndechekuti pane mukana wevanhu wekuti vachisarudza kuti takunda kumabai election ende vochiudza ZANU-PF kuti maMP akanga arikolewa navamonzora nanamai Matirenga vanhu vaakuratidza simba ravo rekudzosera nekuti simba rekurikola riri temporary simba rekuvhotera vanhu kuti vaende kuparliament riri permanent. Saka tinofara nemukana wokutinge kumabai election kuti vanhu vaone mukana wavo wekudzosera vatungamiriri vavo.
VaWilliam Madzimure avo vakadzingwa muparamende vaudzawo Studio 7 kuti zviri kuitika zvinoratidza kusashanda kwemitemo munyika. VaMadzimure vati vakamboedza kudzokera kudare rene National Assembly kakawanda vachidzingwa vakati yange iri tariro yavo yekuti mutauriri we National Assembly vaJacob Mudenda avo vakaverenga tsamba yekudzingwa kwavo vavanyorere zvakare kuti vava kukwanisa kudzoka.
Kana tiri nyika inotevedzera mutemo, tiri vanhu vari responsible, takaafurensa ndechekuti kusvika nhasi netakahonge vanhu vakatoudzwa kudzara kuti maconstituencies aya ane varidzi vavo havana kumbobhuya vakadzingwa muparliament.
Vamadzimure vatiwo ivo nevamwe vavo vanhu vasina kumbomira kushandira vakavasarudza, nekudaro hapana chingavanetsa kukwikwidza zvakare pamabai elections.
Isusu vamwe tagara tiri muvanhu, tagara tichingotevedza nevanhu, nyange takaizvi takadzingwa tanga tichingotevedza nevanhu. Chandinogadzirira ndakagadzirira ndakagadzirira zva 2023, asi ikozvo ndiri kushanda basa randakapiwa neconstitution kuti ndiite, ndiro basa randiri kuita mukambuzuno.
Tsamba yekudzinga vatanhatu ava yakanyorwa navaBenjamin Rukanda avo vaiti ndivo munyori kuPDP asi vakazoruza nyaya iyi mumatare. Vachibvunzwa nezvenyaya iyi vaMudenda vati havadi kutaura nezvenyaya iyi, vachiti titaure nevakadzingwa ava.
Handisi kutaura pedzi.
Patabvunzawo sachigaro wesangano rinoona nezvesarudzo munyika amai Priscilla Chigumba kuti vachaenderera mberi nesarudzo dzemabai elections kunzvimbo nhanhatu idzi here kana kuti kwete, vati tifonere mukuru weZac vauto ile Sligwana avo vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo. Pamusoro pevaviri ava vamwe vakadzingwa vanosanganisira vaive mumiriri weHarare East vatendai biti Sichelisile Mahlangu wePumula, varega itsunga vemutasa South pamwe navanhlahla Pulu vaimirira Nkulumane. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Mumwe mukweguru anga achizivikanwa zvikuru uye achigara pachengetanai Old People's Home muChinoyi aradzikwa nhasi mushure mekufa nechirwere cheCOVID-19 nemusi wechitatu. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Muchakabvu vaHarrison Silika vanonzi vakarwa muhondo yeWorld War II vari kudivi rematariana muna 1945. VaSilika avo vaizivikanwa nezita remadunirirwa rekuti Angola, sezvo vaibva kuAngola, vanonzi vakarwara kwemazuva mana chete ndokubva vafira kuchipatara chemuChinoyi uko vanga vakapatsanurwa vachirapwa. Mukuru wepachengetanai vaLucky Nyanda vati vapegura vanosvika makumi maviri nevapfumbamwe vasara vakabva vabayiwa nhomba vose.
Tanga tine sekuru vedu vanonzi Harrison Silika anovaiye murwi wehondo weSecond World War II vakarwa vari kuside veItaly vachirwa nana Mussolini kanaiye vachitaura nyaya dzavo vati Mussolini Mussolini. Saka vakarwara sekuru ava. Mushure mekutaona kuti munhu arwara tikati yese normal procedures vatinongoita pahome pedu pachengetanai Old People's Home, takabva tavaendesawo ku provincial hospital yedu. Vakasvika vachibva vatariswa nemadoctors vakatestwa uCovid, vakabatwa Covid ndokubva vaendeswa kuquarantine. Kuquarantine ikoko havana kunoita 2 days vakabva vashaya nechirwere cheCovid-19. Saka pari zvino vanhu vese vakatestwa vakabatwa vana sekuru 4. Vana sekuru 4 ivavo ndo vatakaita muquarantine.
Vanyanda vanoti kufa kwavasivika kunoratidza pachena kuti chirwere ichi chakabva kunze, saka nokudaro vari kukumbira ruyamuro rwemishonga yekugeza maoko pamwe nemamaski evashandi vavo sezvo vasina zvikwanisiro zvakakwana.
Chinganya chinoita ndechemaPPC evashandi kuti vawane kushandisa vachatenda kuna nasekuru nezvimwe masanitizer magloves zvine izvozvo zviri kuti netawo zvokutaitawo no evowisha anokwanisa kutibatsirawo panguva yakadai kuitira kuti vashandiwo vashandiwo zvakanaka.
Vataita Smola avo vaigara mumupanda mumwe chete navaSilika vanoti vaSilika vakangorwara kwemazuva mana chete.
Yakatibatabatawo yakatibatabata Silika ini ndindairara naye kumba uko ndindairara ikokoko ndinaye
kakurwara nguva yakareba kanguva mbichana akaratidika kurwara nofa kana kuti 4 days kana 5 days achivati kutiyamwakaita.
Zvichakadaro bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vana vakafa nechirwere checovid COVID-19 munyika izvo zvakasvitsa wandu wevanhu vapane chirwere ichi munyika yose pazviuru zvishanu nemazana maviri nemakumi masere kana kuti 5,280. Vamwe vanhu mazana matatu nemakumi mapfumbamwe nevanomwe vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare izvo zvasvitsa vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvatatanga pavanhu zviuru mazana maviri nemakumi maviri nezvinomwe nemazana matanhatu ane makumi mapfumbamwe nevashanu kana kuti 227,695. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhombe yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakanga vave mamiriyoni mana ane zviuru mazana maviri nemakumi maviri nezvisere zvine mazana matatu nemakumi manomwe nezvitanhatu kana kuti 4,228,376. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana maviri nemakumi mashanu nezvina nemazana mashanu ane makumi masere nezvinomwe kana kuti 3,254,587. Vabayiwa nhomba yechitatu sezvave kukurudzirwa vave zviuru makumi matatu nezvishanu zvine mazana mashanu nemakumi mashanu nevana kana kuti 35,554. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuitira kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Murikuotara zvekudyidzana kweamerica nedzimwe nyika, vaanton blinken vapeta musangano wavo wavaita kwemaminitsi makumi mapfumbamwe negurukota rezvekunze kwerussia vasergei lavrov. Musangano uyu waitirwa mugeneva nhasi uye ndewechina vaviri avachisangana. vablinken vaudza vatori venhau kuti america yakazvipira kuita hurukuro uye yakagadzirira zvakakwana nemadzisarwira ayo kutora matanho echimbi chimbi kana russia ikapinda zvechisimba muukraine. Russia iri kuramba kuti haina urongwa hwekupinda muukraine asi ichiti haisi kuda kuti ukraine ipinde mugungano renyika dziri munato. Vanhu gumi nevanomwe vakafa zvichitevera kuputika kwezvinhu zvinoshandiswa mumigodhi zvakanga zvakatakurwa nemotokari kuugana. Kuputika uku kwakaitika mushure mekunge motokari iyi yaita tsaona nemudhudhudhu mudunhu rekumavirira kweghana. Masangano akazvimirira ari kushoropodza zvikuru mashoko asadyaro wezimbabwe electoral commission amai Priscilla Chigumba ekuti ari kubhadhara vanhu kuti vaende kunonyoresa kuvhota pamberi pesarudzo dzemabi-election dziri kuitwa muna kurume pamwe nedzichaitwa munyika yose muna 2023. Amai Chigumba vakati izvi zvakaita kuti vamwe vanhu vanyorese kakawanda kuitira kuti vabhadharwe mari dzakawanda. Vachitaura neZimbabwe Television Network nezuro muHarare, Amai Chigumba vakati komisheni yavo yakakwanisa kubata chitsotsi ichi kuburikidza nemishina yavo yekunyoresa kuvhota. Asi mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaObert Masaraure vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti kana zeki ine umbowo hwevanhu vakabhadharwa kuti vanyorese kuvhota inofanirwa kuburitsa pachena vanhu voona kwete zvokurova bembera. Studio 7 yakundikana kubata Amai Chigumba kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi.
Isu tinoda kutenda maorganizers ese ari kuita basa rakadai rari kuitwa nezeki rekuona kuti vanhu varejista kuvhota. Kuvhota kwevanhu vakawanda kunobatsira kusimbisa dhemokrasi yenyika, kunosimudzira dhemokrasi yenyika. Tinoti isu kune zeki ngaiite basa ravo rekuona kuti vanhu vese varejista kuvhota. Nyaya yekunzi vanhu vanonzi vanobhadharwa kuti varejiste kuvhota, maonero atinoita kuedza kutsvakurudza mhosva yaingapiwe isu vanhu vari kurwa zvakasimba kuti dhemokrasi yedu isimukire. Zvo zeki iyo yacho iroda kutoandamaina dhemokrasi. Kana paine vanhu vanonzi vakabatwa teida kunzwa nemazita avo nekuti vakanga vaitei osea jendei tona kusukwa kwao parisi ino zongo zia kuti mashoko yevanhu vari kuda kumisa basa rikuitwa nemaorganisation ari kushanda nesimba kritiite kuti masikisesi edu anyorese kuvhota
tichitarisa izvo zvipomerwa zvakasimudzwa naamai Priscilla Chigumba imi semubatanidzwa wemasangano akazvimirira mune matanhamu chatorawo here
mai Chigumba tikumirira kuti tione kuti vanhu vacho vari kuti vaita chikiribidi vacho ndevapi tione mazita avo nekwazvakaitikwa zvikiribidi asi kana vachinge vatadza kudaro tinozvitora zvinhu izvi nekutsamwa kukuru zvinozotipusha kuti dzimwei dzenguva tichadzimara taisana navo kumatare tichivachallenja kuti vasamhure nekusvibisa masociety organizations ari kushingirira kuti nyika yedu iwane demokrasi vanhu vese vakwanise kuzvivhotera saka tichiri kuona tichavanyorera tichataura nemamembers yedu toona way forward ndeipi asi pari zvino vanhu vange vachisi tivanyorere tichivati vatipe list yevanhu vari kuita chikiribidi chavanotsanangura ichi kana vachinge vazoi chayatoona matanho asikatore kubaipa
ko iyo nyaya yekunzi vanhu vanenge vaenda kunonyoresa kuvhota vari kubhadharwa kana kupiwa mari dzekufambisa nezvimwe zvakadaro makamira papi semasangano
hakuna sangano riri kubraipa munhu kuti arejiste kuvhota masangano ati kusangana navo ese mamembers ekoalition vatinotaura navo vese vanoti vanoita vhota education kunova kudzidzisa vanhu kuti vazive zvakanakira kuti kuvhota kwakanakirei hakuna munhu anobhadharwa mari kuti azvivhotere nekuti munhu kana adzidza anoziya kukosha kwekuti vhoti yangu ndiyo mvura yangu vhoti yangu ndiyo education yangu voti yangu ndo health care yangu saka vanhu vanenge vaona dzidziso iyi ndo vari kuzongona kurejista kuvhota izvo zviri kuita kuti zeki yatotarisira kuti tinenge tikurudzira kuti vanhu varejista kuvhota itotsutsumwa nekutsamwa kuti sei vanhu vakuwanda vanoda kurejista
mutauriri wecrisis in Zimbabwe coalition vaobed masaraure vachitaura najonga kandemiri westudio 7 vari kuwedza zvikwata zvenhabvu yepamusoro yekastle laga premier soccer league zvapinda pamusika wokutsvaga vatambi vatsva senzira yekusimbisa zvikwata izvi michael kariati anoti panyaya inotevera
mubati wehomwe wedhimbare vawebsamarechera vanoti vapa nguva ino kumurairidzi wavo tonderai ndiraya kuti agadzirise pasina kumira zvakanaka
mutambo uyu ndevevarairidzi ndangoti makochi ndo varidzi vemutambo maburi anoda kuvharwa murairidzi wedu ndiye anenge achiona pano maburi anoda kuvharwa saka ndiye anenge achingotaurawo nesu kuti apa daindadaindadaidai
Highlanders haisi kuda kusaririrawo murwendo urwu mushure mekuzivisa kuti atenga Stanley Ngara kubva kuFC Platinum pamusoro pezvo Bhoso yatenga kubva kuT1 mutambi wepagedhi wechidiki Rafael Pitisi uyo aimbobatira maYoung Warriors eZimbabwe asi chikwata chiri kurura pamusika eBlue Chiefs iyo yaunganidza vatambi vane mazita uyezve yave nemuraridzi wekunze kwenyika Newton Toroso wekuPortugal chikwata ichi charaura perfect chekwende kubva kuSimba Stars yekuTanzania naObrio Chirinda kubva kuChicken Inn avo vane nhoroondo yakasimba munhabvu muZimbabwe Blue Chiefs ine zvekare mutambi wechidiki mutsva Jela Akoli uyezve inonzi iri kuita hurukuro naObedaya Tarumbwa uyo aimbotambira Highlanders neFC Platinum panguva imwe cheteyo vatambi Emmanuel Mandiranga Macho Machazane naClive Rupia vatevera muraridzi wavo Lloyd Tembwe kuenda kuCapes United kubva kuHarare City kunyange hazvo makepekepe iri kurasikirwa nevatambi Leroy Mavhunga Ronald Chitio Brandon Mpofu natatenda Tumba nemhaka dzekushayikwa kwemari nhengo yebhodhi reCapes United vaAbraham Kawadza vanoti vane chivimbo muna Chitembwe uyo vachango pinza basa
pari pakasira taipa chinhano zvepamusoro chaizvo saka chinhano ichocho totakatarisira nekuendera mberi including kuenda mukombe chaiwo nekuvina machampionship nekudzoka muafrica like we did magore apfuura
hapana machoko abva kuFC Platinum iyo ine mukombe weleague nezvevatambi vatsva sezvo murairidzi wavo Norman Mapeza anga ari kuAfcon nechikwata chenyika chemaWarriors. Asi mashoko ari kubva kutriangle anoti maSugar Sugar Boys apa basa reurairidzi Jairus Tapera achitsika taurai mangwiro uyo akasiya basa. Pari zvino Manika Diamonds ndiye rutungamira makundano aya nemapoints mapfumbamwe, mapoints maviri pamusoro pengezi Platinum Stars kwatambwa mitambo mitatu. Ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chelive talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika mubato reMDCT. Ini ndiri Rachel Joe, ndiri muWashington DC.
Soko isikadi.